Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru weElection Resource Center Vatawanda Chimini vati zvange zvakakosha kuti hurumende itange yatevedza bumbiro remutemo yenyika zvakasara isati yatanga urongwa hwekurivandudza.
Government ngaiedze kuti zviri muconstitution zviitwe, kwete kuchinja zviri muconstitution. Hatisati tasvika pachinambwe chekuti zvese zvakataurwa muconstitution zvaitwa, and iconstitution yakatenderwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka government ngaitange yagadzirisa mutemo kuti unangane neconstitution, kwete kugadzirisa constitution kuti unangane nemitemo isina kumira zvakanaka.
Vachimini vatiwo vanokashikamadzwa kuti zviri kuda kusandurwa mubumbiro remutemo yenyika hazvinei nenyaya yakakosha yekuvandudza utongi hwejekerere. Vachimini vatiwo chakakosha pari zvino kugadzirisa zvakanzi zvigadziriswe nevaongorori vesarudzo dzakaitwa muna 2018 kuitira kuti zvibatsire panozoitwa sarudzo dza2023.
Zvese zvatiri kuona, hapana chinhu chiri kutaurwa nehurumende chingabatsira kugadzirisa zvainzi zvinoda kugadziriswa. Takatarisana nesarudzo dzakabuda muna 2018. Muna 2018 hurumende yakadeedza vakawanda kuti vagozoongorora sarudzo yatakaita. Muongororo yavo pane zvinhu zvinopfuura 200 zvavakataura kuti zvinofanira kunge zvigadziriswa. Tikatarisa zviri kunzi nehurumende ngazvitariswe kugadzirisa Zimbabwe kuti tifambe mberi, hapana chinhu pazvinhu izvozvo zvakataurwa chavari kuedza kugadzirisa. Saka mubvunzo watinawo ndewekuti hurumende zvairi kuti zvigadziriswe izvi zvambotaurwa nani uye zvichabatsira ani?
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vashorowo zvikuru kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara.
Bumbiro remutemo ratinaro munyika rakagadzirwa nevana veZimbabwe pachavo vakaripasisa mureferendum yakaitwa muna May ya2013. Ibumbiro rakagadzirwa nevana veZimbabwe harigone kungombunyikidzwa kana kupadzwa nezvanopi zvichishandisa majority yayo muparamende zvisina vana veZimbabwe mukati. Bumbiro remutemo wenyika idhokumendi rakakosha chaizvo zvekuti hakuna pati kana mutsangano unogona kuda kushandisa majority yavo muparamende kuda kuvhiringa bumbiro rakagadzirwa nevanhu pachavo. Chinonyanga kunetsa apa ndechekuti mitemo yenyika haisati yatopedza kualainwa kana kuti kuyananiswa nebumbiro, azano ritanga kutopadza kudhara hembe isati yapfekwa.
Asi munyori anoona nezvevechidiki muZANPF uye vari nhengo yeparamende yeGutu vapopuraito Garepi vati sevamiririri vevanhu vari kugadzirisa pavanoona kuti pane dambudziko kana pane zvavanoona zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Hazvinei nokuti maelections kana kuti maobservers akaona sei, asi kuti isusu tiri kuona as tichiita realign constitution yedu tiri kuona panenge paina magaps. Tinoona pamwe panenge pasamiri zvakanaka pamutemo wedu wenyika, totokorekta ipapo ipapo, kwete kuti tichamirira kuti pachaita full implementation. It's a process yokuti tiite fully implement the constitution all the provisions kuti dzive aligned to the exit report kana zvatinoona isu senyika kuti zvinofanira kunge zvakadaro. Saka pose patinenge taonera kuti apa pamukosheni medu pane gap kana kuti mune chimwe chatinofunga kuti hachina kunakira vana veZimbabwe, tinodzokera kuparamendi ka tovati munozviona here izvi, munofungei paramendi dzinomirira vanhu ndeinobva yaita decision.
Hurumende yakatozivisa musi wa31 zvita zviri pamutemo nezveurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika. Hurumende iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti munhu anenge achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake waanozotsvaga naye rutsigiro, pamwe nekuwedzera makore ekushanda kwevatongi vematare vasati vaenda pamutya ndigere. Gwaro rabudiswa neZimbabwe Election Support Network rinotiwo zviri kuda kuvandudzwa nehurumende zvinodzosera nyika shure uye hazviremekedze zvido zvevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.